manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chevechidiki cheYouth Service in Zimbabwe vachiti vechidiki vose munyika vanofanirwa kupfuura nemuchirongwa ichi. Nyanzvi mune zveupfumi yemuAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoisa mari yeZimbabwe yeZigi pamari dzenyika ina dzisina huremu zvakanyanya pasi rose. Mutungamiri wesangano revadzidzisi reAtuzi vaobeti masaraure vanobhadhariswa $200 emadhora ekuAmerica mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Zifa inodoma Jairo Stapera semurayiridzi achafanobata matomo kuchikwata chemaWarriors. Iyi ndiwo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati vechidiki vose munyika vanofanirwa kupinda muchirongwa cheNational Youth Service kuitira kuti vazive nhoroondo yenyika yavo. Vachitaura pakuparura kwavaita chirongwa cheNational Youth Service in Zimbabwe panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa mudunhu reUzumba kumashonaland East, vaMnangagwa vati vechidiki vane basa guru rekuchengetedza nhaka yavo Nekudaro zvakakosha kuti vadzidziswe kuti nyika yakawana sei kuzvitonga kuzere. Mutungamiri wenyika vapawo zvipo zvemakombiyuta zana pamwe netarakita imwe chete kuchikoro chenhakiwa Vocational Training Center apo vabva vavhurawo zviri pamutemo boka rezvemabhizimusi pachikoro chinodzidzisa mabasa emaoko ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaClarice Maduku vanove mukuru wesangano replatform for youth and community development.
Nyaya yekuti vechidiki vadzidziswe vakure vachiziva nyika yavo vachifarira uye vari vakarongeka yatingati discipline haisi nyaya inenge yakashata asi chikuru chiri kunetsa mukati menyika yedu yeZimbabwe ndechekuti maprograms aya anozoitwa hijacked over anyanya kurerekera kumusangano mukuru zvokuti paanenge akufambiswa mberi anenge asisiri kubata vechidiki vose vari mukati menyika Asi tikadari zvibude pachina kuti pane zvinhu zviviri zvatikaitaura nezvazvo. Chirongwa ichocho dai tanga tisina history yedu yemuZimbabwe iyi kubva kunyaya dzavana border gezi zvichingodaro nezvinozozi mayouth anga achiita kana taakufambidza zvimwe zvirongwa zvehurumende. Taizoti chirongwa chinenge chakanaka.
Tiri kunzwa kuti chirongwa ichi chakavandudzwa. Kuvandudzwa ikoku hakusi kungauyisawo here shanduko pane zvamuri kunyunyuta nazvezvo.
Zvinhu zvinenge zvakanaka nekuti vechidika vane matambudziko akawanda anotodawo training, anodawo kuita rebranding and Because history yedu yekutaura nezvenyaya dzeyouth training hadzina kunyatsojeka saka dzinoda kuti tinge tine kunyatsogadzira zvakanaka kuti vanhu vese vaite faith yekuti zvatikutaura nezvazvo izvi inyaya yekuda kuti vechidika vange vakarongeka kwete kuvaitisa zvakatirongerwe nyika
sezvo chirongwa ichi chiri chirongwa chenyika vamadhuku veruzhinji havana here kodzero yekuti vange vachiyeuchidza hurumende kuti aiwa chirongwa ichi hachifaniri kuiswa zvematongerwo enyika kana chive chebato rimwe chete
ndo zvatiri kutoitawo isu taane nguva yakareba tingati kubvira tanganyaya chirongwa maprograms edu atiri kuitawo isu platform for youth and community development ndozvinhu zvatinenge zvichikurudzira vechidiki kuti vechidiki vakangoita vanhu vatingati mavictims sometimes vanokwanisa kushandisika saka isu tiri kuramba tichitaura kuti curriculum yetraining patava tichipindirawo zvakaona zvataimbobvunza tichitaurawo kuti curriculum yetraining iyi inonzi vanhu vaite patriotic vanhu vange vaine discipline vechidika vanoda kuti vabviswe dependence yakanyanya kune zvematongerwo enyika ndokuti vange vakatambanuka saka ndozvatiri kutoita izvozvo tiri kuzvishuwira asi tiri kusanganawo nematambudziko ekuti vanoita zvematongerwo enyika ndo vari kunyanya kuti zviite difficult
Vanga wari va Clarice Maduku, vanove mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development, vari parunare ne Studio 7. Njezu upumi ya muna umu Amerika mchina fundo Steve Hank Vaisa Marie chae Zimbabwe ye zigi pachinano chechina pa Marie zisina ure muja kanyanya pasurose kana zichenza nsukane dorare kwa Amerika. Vashinyora padande mutandere X irurae mbonzi Twitter va Hank vaisa pound ye kusudani pachinano chepa msoro soro ine ure muwezi kama makumi matatu nezitanatu nezigazi sere kuvamuzana kana uti 36.8%. Ichiteverwa nepound yeku South Sudan pachinano chepiri. Pachinano chetatu pane peso yeku Cuba kuchizouya zig ye Zimbabwe iyo ine uremu wezvikamu makumi maviri nezvitanhatu nezvigazvi shanu kubva muzana kana kuti 26.5%. Asi hurumende yeZimbabwe yagara zvaya inopokana nemaonero amuzvinafundo Hank aya ichiti vanotaura manyepo. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga repasi rose reWorld Bank rakazivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika gumi neshanu dzemuAfrica dziri kutariswa kuve neupfumi usiri kuzokura zvakanyanya mugore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaimo yemutambasere avanoti vanowirirana nemaonero aya.
Zviri kutaurwa naProfessor Hank pamusoro penyaya yeZig ndinozvitsigira nenhau yekuti hongu takatarisa mari iyi tsvaya yaunzwa muZimbabwe yeZig haisi mari inonyanyonzwisisika kuti mari iyi iri kunyanyosimbiswa nei. Takamhenge tichiudzwa nezvekuti yakasimbiswa negold, yakasimbiswa nemaassets, yakasimbiswa nemareserves chino nechino, asi imari yekuti kana takange tabuda muZimbabwe haisi mari iri kutambirika kune dzimwe nyika. Naizvozvo muna anchinga ibata mari iyi muZimbabwe imari yekuti muna anenge achida kuti ndingaita sei kuti ndichengetedze upfumi hwangu, ndenge ndakutotsvaga maUS dollar kana kuti ndinenge ndakutoda kuti mari iyi nditenge chimwe chino nayo kuti upfumi hwangu huchengetedzeke.
Tinoona kuti bhanga guru repasi rose reWorld Bank rakazivisa iro svondo rino kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzichatatarika zvakanyanya munyaya dzezveupfumi goro rino. Munoona sei izvi?
Izvi zvakataurwa neWorld Bank hazvisi zvinhu zvatinonyanyokatlamadzwa nazvo, nekuti isu takazvitarisa senyika tiri kuona nyaya yeEl Nino yekuti tiri mugore renzara, asi nyika haina mari yekunge ichichengetedza mhuri dziri kusimbirwa nenyaya yenzara. Nyaya yeZig inochiita kuti nzara futi iwedzere munyika, nekuti mari iyi haisi mari inotambirika kune dzimwe nyika.
Chii chingaitwe kuti mari iyi yemaZig iwanikwe iyo iyi neuremu wakanaka uyezve unoremekedzwa pasi rose?
Mari yenyika inopuwa uremu nekuda kweupfumi huri munyika iyoyo. Marongerwo ari kuitwa nyika yedu ndiwo ari kuita kuti nyika irase upfumi. Chinofanira kutanga kugadziriswa munyika inyaya dzematongerwo enyika. Kana tagadzirisa ipapo, tichange tichizoona pamberi apo kuti mapolisi urongwa hunenge huchibva kuhurumende, urongwa hunenge wakarerekana nekuti nyika iende mberi, wakarerekana nekuti upfumi hwenyika huwande.
Nyadzo munyadzo zveupfumi muzvare chenaimo yemutambasere vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuBritain. Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vaobet Masaraure vabhadhariswa mari inoita madhora ekuAmerica mazana maviri mushure kuwanikwa vaine mhosva yekukanganisa mafambisirwo emutemo. Mutongi wedare ramagistrate muHarare amai Feres Chakanyuka vaturowa mutongo wekuti vaMasaraure vagare mujeri kwemwedzi mina iyo yasendekwa parutivi kwemakore mashanu kana vakasapara imwe mhosva yakadai. VaMasaraure vanonzi vakaburitsa mashoko ekushoropodza kusungwa kwakanga kwaitwa munyori wesangano ravo vaRobson Chere muna 2022. Direct from Washington, the voice of America, VOA. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsvagarutsigiro kekupedzisira kuri kuenderera mberi muSouth Africa pamberi pesarudzo dziriko nechitatu chinouya vari kukwikwidza musarudzo idzi vachiedza kukwezva vavhoti kekupedzisira. Dare reUnited Nations International Criminal Court of Justice ratonga nhasi kuti Israel imire zvechimbi-chimbi kurwisa guta riri kuchamhembe kweGaza reRafah. Kunyange hazvo dare iri rasiya padiki kuti kurwisana pakati peIsrael neHamas kumire. Israel haioneki seichatevera mutongo uyu, asi mutongo uyu unowedzera uremu kukurudziro yepasi rose yekuti kurwisana kuri pakati peHamas uye kuri kuitwa muRafah neIsrael kumiswe. Vamwe vagari vekumaruva akasiyana siyana munyika vanonziwa kuwana cheuviri kubva kuhwiza kana kuti mhashu dzavari kubata munzvimbo dzavo, vamwe vachitobata dzekutengesa zvave kuvapawo zvakare cheuviri. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Hwiza idzi dzauya munguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya kwemvura kwakanaka, izvo zvave kunzi nevamwe vanotevera chivanhu midzimu yadzimura nzara ichinunura vana vayo munguva yematambudziko. Mumwe anoti anunurwa sezvo zvirimwa zvake zvose zvakatsva nezuva zvichiri mumunda ndiamai Seruleko Mhizha vekubhaguta pedyo nechinhoi, ava vanoti vari kukwanisa kubata hwiza dzekudya nemhuri yavo vachitowana dzimwe dzekutengesa munzvimbo dzakaita sechinhoi nedzimwe dzakapoteredza zviri kuita kuti vakwanise kutenga hupfu nezvimwe.
Ngutsvagawo zviupfu nguva yanga inyanyotsobatiwa hwizi aune problemu yenzara kusinana chikafu.
Izvi zvinotsigirwa namai Erina Zisengwe vekwazvimba, avo vanoti vanowana mari inodarika madhora ekuamerica 20 pasvondo iyo vanotengesa sipo, mafuta nezvimwe.
Pasvondo ukadzibata kana bhaketi unogona kutosvika $20.
Vasifa Chidembo ndemumwe wevari kutenga hwiza idzi kubva kune vanodzibata. Vachidembo vanoti sezvinotaurwa nebhaibheri muna Mapisarema 105:40 kuti Mwari vakayamura vana veIsraeri nezvihuta munguva yavakavaburitsa muutapwa hweIjipita, vanhu gore rino vapiwa hwiza kuti vararame nguva ino yenzara. Sadunhu vekwazvimba vaGibson Jenami vanoti izvi hazvina kutanga gore rino sezvo zvaiitika makare kare nguva dzose pakunenge kwaitika nzara.
Izvozvo hazvina kutangira apa nhasi. Kumashure ndokusaka uchindwa vamwe vabereki vanotumidza vana vavo kuti akaberekwa gore rehwiza.
Asi vaJenami vanoti hwiza idzi hadzifanirwe kutengeswa sezvave kuitika izvi, vachiti pasi panotsamwa zvekuti hwiza idzi dzinogona kubva dzangopera kana kutsakatika. Ukuwo Mambongezi vapita pasi pamire vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatengese hwiza idzi sezvo dzisingadyiwe dzisina sadza, vachiti muriwo. Izvi zvinotsigirwa namambo Zvimba vaStanley Mhondoro, avo vanoti hwiza dzinogona kutengeswa asi michero yemusango yakaita sematowe achanetsubvu hazvofanirwe kutengeswa sezvo zvichidyiwawo nemhuka dzesango. Vamwe vanotevera chivanhu vanoti kubva kare pose panoita nzara zvekudya zvakaita semichero, hwiza, shiri nemadora zvinowanda zvekuti zvinorerutsa dambudziko renzara. Tabvunzawo chiremba vezveutano Dr. Peter Matarutse kuti kunze kwekuwanisa vanhu chikafu, hwiza idzi dzine zvadzinobatsira nazvo here muutano, vakati dzinovaka muviri sezvinongoitawo nyama sezvo dzine maproteini.
Hwiza zvine utano chaiwo hwakanaka nekuti hwiza igood source yeprotein, chikafu chakati inyama. Handikazivi zvangu
Kujanga azo gorerino wiza izi zisina kuwanda sezo zakanga zakaita muna 2020 mori zakawanda ziri kufara kuti zambo kwanisa kuyambuka padambu dziko renzara iri. Chanakira wiza gorerino ndiche kuti zao ya munguwa yekunge vanu vapedza kukowa sezo zichizirikanwa nekuparadza zvirimwa ngapa zinenge dzapfuura napo. Sangano re Food and Agriculture Organization kana kuti FAO roti wiza izi ndizo rudzi rutupu kana na tunodya zvirimwa tunoparadza kudarika tumwe tose pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo vemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manamwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kana kuwandudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavakanga vari kumuzinda weWhite House vari mutungamiri wenyika. Mutoro wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Pasi pehurumende yava Joe Biden, vakarwa hondo yemuAmerica vapiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu ane mamiriyoni mazana manomwe emadhora kana kuti $5.7 billion kuburikidza nekukudzwa kwezvirongwa zveutano. Asi vaimbova mutungamiri kava Donald Trump vanopikisa vachiti upenyu hwevakarwa hondo ava hwaive huri nani munguva yavakange vari kumuzinda weWhite House. Mutori wenhau weVoice of America Veronica Balderas Iglesias anotarisa zvingangodiwa nevakarwa hondo kubva kune mutungamiri wenyika achauya munyaya yamunoverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Vakarwa hondo muAmerica vanoda kusvika zvihuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 890,000 vakakanganisirwa utano hwavo nemishonga inouraya munguva yavaive kuhondo vakabatsirwa kare nemutemo wePAC, mutemo wakadzikwa nava Joe Biden muna 2022 nechinangwa chekuwedzera kubatsira vakarwa hondo vane utakanganiswa pamwe nokupedzera mhuri dzavo. Nemusi wechitatu vaBiden vakazivisa kuti vanhu vanoita miriyoni vakatobatsirwa nemutemo wePact vachiti
trouble breathing, cancer, brain cancer, folks who suffered long enough you shouldn't have to prove that your illness came from their service. But thanks to the PACT Act, you don't have to prove it now.
Kuneteka kufema gomarara reurozvi, vanhu vanotambudzika kwenguva refu. Haufanirwe kumanikidzwa kubuditsa umbo hwekuti chirwere chako chakabva mubasa rako rechiuto. Tinotenda mutemo wePACT hausungirwe kuratidza kuti uri kutaura chokwadi.
VaBiden vakatsinira kuti mutemo makumi matatu inobatsira vakarwa hondo nemhuri dzavo yakadzikwa nehurumende yavo vachiti
we've increased resources to end veteran homelessness, hired and trained hundreds of additional mental health providers specifically to help veterans end the silent scourge of veteran suicide.
Takawedzera mari yekuti tipedze dambudziko revakarwa hondo rekushaya pekugara, kuwedzera vashandi nezveutano hwepfungwa vakanangana nekubatsira vakarwa hondo chete kupedza dambudziko rekuzviuraya kwevakarwa hondo.
VaDonald Trump vebato remaRepublican avo vari kukwikwidzana navaBiden musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa gore rino vanoti upenyu hwevakarwa hondo hwaive huri nani munguva yavaive vari mutungamiri wenyika. VaTrump vakatambanudza nharo dzavo idzi muvhidhiyo yakaitwa padandemutande remavhidhiyo reRumble Back in November vachiti
we have 33,000 veterans in this country who are homeless and living very poorly, I might add, and it's a shame. We helped them a lot during my 4 years and it's all been dropped.
Tine vakarwa hondo zviuru makumi matatu nezvitatu vasina pekugara uye vane urombo hunotyisa. Ndingangowedzera kuti zvinonyadzisa. Takavabatsira zvakanyanya mumakore mana angu ndiri mutungamiri wenyika asi zvakaraswa.
VaTrump vakawedzera vachiti kana vakadzokera kumuzinda weWhite House zvose izvi zvichashanduka vachazvigadzirisa kana vadzokera pachigaro vachiti
On day one I will sign an executive order to cut off Joe Biden's massive spigot of funding for shelter and transport of illegal aliens and redirect
Pazuva rekutanga chairo ndichashandisa masimba eutungamiri pakumisa mari iri kushandiswa naBiden kupa vabvakure vari munyika zvisiri pamutemo pekugara nepekuvata nekuvatakura ndigoshandisa mari iyoyo kupa vakarwa hondo pekugara nekuvarapisa.
Sangano reNational Association of Social Workers rakarumbidza kuvandudzwa kweupenyu hwevakarwa hondo pasi pedzihurumende dzavo vose vaBiden navaTrump. VaTrump vachironga kuti vakarwa hondo vawane rutsigiro kunze kwebazi rinoona nezvevakarwa hondo reUnited States Department of Veterans Affairs. Asi pachine zvimhingapinyi zvichiripo vanodaro vaAntony Eastreet vanove mukuru wesangano reNational Association of Social Workers.
Individuals have been experiencing issues with access in terms of entering their system, but also barriers in terms of paperwork.
Vamwe vanga vachinetseka kuti vapinde muzvirongwa zvinovabatsira, vachinetseka kuwana magwaro uye vachitarisana nenguva refu vakamirira nekushaya vashandi.
VaEastreet vakati anenge asarudzwa kuva mutungamiri wenyika anofanirwa kuona kuti vakarwa hondo vanokurumidza kuwana mukana wekubatsirwa pazvirwere zvepfungwa, zvikuru sei pachitariswa kushomeka kwenyanzvi dzinoziva basa iri. Iyi yanga iri nyaya yabva kuna Veronica Balderas Iglesias, mutori wenhau weVoice of America News ari muWashington, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Kubatwa nemhosva kwava masaraure kwaitika uku kunongotiratidza zviya zvatinogara tichitaura kuti Zimbabwe hatina kusununguka. Zimbabwe hatina kubuda paudzvanyiriri, huri kutoenda wese kudarika hwataiziva huri hwavachena. Nokuti kana munhu achibatwa nemhosva kunzi wanyorerei padandemutande rake reX kuti ningi ngaabuditswe muusungwa, wotosungwa uchisungirwa izvozvo kunzi uri kuda kukonzera mhirizhonga. Ko vacho vanoda kuita mhirizhonga vamavona ndivanani vati toda kunotsigira vamasaraure pamashoko avo? ZANU-PF yaakungogara ichicheuka cheuka nekutya nokuziva kukonewa kutungamira kwavaita nyika. Asi musi wakamwe zvinopera, hakuna chisingaperi. Dzaivako nyika dzaitambura saizvozvizvo, asi nhasi uno dzakanaka.
Uyo munoti nangagova anga achibvapo zvamukurira super tier ZANU-PF ndoyatisisada papo. Mukomana atikwadze anga asadaro zvekutonga nyika zvamukurira ngaabve mukomana. Tototi pati yacho nai yasa tichaida, pati yezanu ngaibva tichaida. Takwana mani.
Ya iye zvino Studio 7 musaitaure muchiti kwai iye ndeye muZimbabwe. Izvino makata hatichambowani kana zvatinositaura zviya zvatinofunga nguva yedu iya muchatipi. Makutongotisika nezvinhu zvekuti tihwe vana mavhoisi ana Trump. Isu Zimbabwe nyika yepasi pasi tinotambura tiri pasi peudzvanyiriri hwakaipa hwakadaro. Ndohwamunotihwisa zvinhu zvana Trump nyimi vachichinjana kutipedzera zvedhata zvatinenge taisa isu vanhu vanotambura. Tuda kuvakuva zvinhu zvemuZimbabwe isu.
Studio 7 ine penyu ratakateerera kwemakore kubva kudhara ichiri kurovesa vabva kuZimbabwe. Nyuzi dzainopa hazina kana kumboshata zvokuti munofanira kuti panyuzi dzemuZimbabwe chete zviri. Asi nedzekune dzimwewo nyika watofanira kutogara tichizivawo kuti America wakamira sei, China kuri kuitika nezve world news hapana chakamboshata kana. Saka vanoshoropodzavo Studio 7 nhando inokushata kwazvo.
Ko PVO mbiri iri rese iko vanhu sei vachivhiringidza, ngavarege vanhu va
vataure maonero avo. Handiti vanhu vese vakasununguka kuti vagadzirise mitemo yainovatonga here munyika. Regai vanhu vataure maonero avo. Kana vanhu vachirida bhiri zvichaonekwa neuwandu hwevanhu vanotsigira bhiri iri. Kana vasingaridi izvozvowo mutemo wacho unenge uchiratidza kuti uri kusunga vanhu, uri kudzvanyirira vanhu. Regai pivo bhiri rinzvikwe vanhu vataure maonero.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Munhau dzemitambo, komiti iri kufanobata basa renhabvu munyika yeZifa Normalization Committee yazivisa kuti yadoma Jairus Tapera semurayiridzi wenhabvu achambofanobata basa kuchikwata chenhabvu cheMawarriors. Tapera achange achibatsirwa naSaul Chaminuka semutevedzeri wake, pamwe chete naSandy Chidzambwa sechipangamazano. Zifa yazivisa kuti yakafanotora danho iri kuitira kuti chikwata chenyika chive nemurayiridzi mugadziriro yacho yemitambo yeFIFA World Cup Qualifiers neCOSAFA. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wesungura anonzi Richard Mbaimbai, uyo anobva kuBohera asi mazuva ano ari kumaricho kuCape Town kuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Magitari izvi ndakazvitanga ndinofunga ndichiri mwana mudiki. Zvekutoti kumagiredhi 1-2 ipapo ndopandaingofarirawo magitari. Nayi mukomana wangu toni iwe.
Mpostori anorova magitare vabereki veukama nekumasowe vaitiwo chii muchitanga zvemagitare izvi?
Vabereki vangu pandakatotanga izvi vanhu vaitoshamisika nazvo kuti kumukomana uyo ari kudozami kudini, nekuti kudzinza rorose rekwambaimbai hapana akamboita zvamagitare. Plus inini ndiri munhu anotaura achikakama futi. Saka zvaiaitira fani kuti mwana uyu mataura ake anokakama hapaandikite zvekuimba zviri kudombofamba sei.
Matambudziko api amunosangana nawo?
Ndingangoti machallenges atinosangana nawo ndedzekuti sometimes kuwana kwatinoita mari ndo kunoita kuti music dzidzokere kumashure. Kozeya futi wabudisa song mhanzi wabudisa vanhu vasati vakuziva vanenge achitarisira kuti hanzi muimbi munhu ane mari kare, saka anenge achingoti muimbi une mari, but mari yemuimbi inotobve kumafanza.
Kushanda nemi kana kuridzirwa vanokutsvagai vanokuwanai kupi?
Ndingati zvangu vanode kundibata kunyanya kuWhatsApp manhamba angu anoti 0743321 91. Vasiri muSouth Africa please mune second +27. Zvakare kuFacebook mukangoseche kuti Richard Dzambori Rambaimbai ndiripo, munobva mandibate ikoko tobva taonesana.
Kune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Ndinongode kupe kutenda ndichiti kutsigira kwamuri kuita mukoma Dzambori ndokuri kutoti ndirambe ndichiwane simba rekuenda kumberi. Music kuvanhu, music rudo, hanzi Mwari rudo, kuna matarudo. Saka zvese ngazvingati zviite murudo.
Chitipai kamwe chete kechishanu tumborova magitare Waza Friday.
Kunyanya pasongo yekuti kurodzana ndikairidza ndakanyatsokuiteerera zvangu. Ndinonzwe kudzamirwawo pakaraudzira. Ndatenda muwe nezwa rakanaka kwete pamungadai muri.
Chitema kuti murume wacho ari njoo.
Manga mchinzwa nzwisa ikambu kanonzi mbuzi ya mpostori kubwa kuna Richard Mbae Mbae wa manzu kwa muhurukuru ya ita na Ivan Zisinikawe Studio 7 ari ku South Africa. Musakangano wa chirongwa che live talk hapo tiri kutarisa nezvezuva reAfrica Day iro richapemberwa mangwana musi wa 25 Chivabvu uye kuti rakakosha zvakadii. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisi.